Mambo Baro, Tulungu ya Manawa, Mambo Baro.
Vanhu vakawanda kusanganisira mhuri yekwadzamara vezvematongerwo enyika nevanorwira kodzero dzevanhu vaungana muAfrica Unity Square umo maishandira vaitai dzamara nevamwe vavo veOccupy Africa Unity Square vachirangarira kupera kwegore vadzamara vatsakatika pedyo nekumba kwavo kuGlenview kwavakapambirwa. Vachitaura pagungano iri vatsvangirai vati kupambwa kwavadzamara kunoratidza kuti hurumende iri kutadza kuita basa rayo rekuchengetedza vanhu uye iri kupamba avo vane pfungwa dzisingapindirani nedzayo. Vati hurumende yave kutya vanhu nekuda kwekuti yaondonga upfumi uye yaunza nhamo nenzara munyika. Vatsvangirai vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuramba udzvanyiriri hwehurumende pamwe nekuona kuti vadzamara vaburitswa pavari zvisinei kuti vapenyu here kana kuti vakafa.
I say from now on, as we remember it is disappearance, all we are calling for is let's put a closure to Itai's case. Let's have the finality. Is he alive? Or is he dead?
Yes.
We just want to know the finality of it.
Mumiri wemhuri yekwadzamara zvakare ari munin'ina wavaitai dzamara vaparson dzamara vati chinodiwa nemhuri yavo chete kuti hurumende idzore mukoma wavo sezvo asina chaakatadza.
Dzamara ngaatozwe. Hapana chaakapara. Hapana wakatorera. Hapana wakauraya. Hapana wakaitira chakaipa. Ngaatozwe.
Vati havasi kuzozorora kudzamara zvavari kuda zvaitika. Vaimbove nhengo yeparamende yezanu PF avo vakadzingwa uye vave kutungamira sangano reYouth Advocates for Reform and Democracy Vatemba Muliswa vatiwo sangano ravo rinotsigira mabasa aitwa navaitai dzamara uye vakurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti varwire kodzero dzavo. Vatiwo nhengo dzeparamende dzinofanira kuona kuti kodzero dzevanhu dzaramikedzwa uye vati vave kuzviona iko zvino mushure mokudzingwa kwavo muzanu PF.
Parliament. Dzimwe nguva kana uri takagara muimba yeparliament yeye. Zvatiri kuita chaizvo. Hapana nekuti kodzero yevanhu haisati yasvika panofange ichisvika. Saka kana wabuda muparliament unonyatsoona kuti aiwa basa ririko paground ndekuadvansa mahuman rights evanhu.
Imwe nhengo yekomiti yesenate inoona nezvekodzero dzevanhu vaMishek Marava vati gungano raitwa nhasi raratidza kuti Zimbabwe inomira nemhuri yekwadzamara uye izvi zvinofanira kusimbisa mhuri iyi.
Mhuri yekwadzamara tinomira nayo. Mhuri yekwadzamara tichafa nayo kana tichipera tose. Nokuda kwemhuri yekwadzamara tichapera tose seZimbabwe, ende hakuna ari sefi.
Mushure mokunzwa mashoko kubva kuna vatsvangirai nevamwe, mazana nemazana evanhu pamwe navatsvangirai vabva vapinda mumugwagwa vachiimba nekutamba vachikurudzira kuti hurumende itsvage nekuburisa vadzamara. Mumwe wevapinda mumugwagwa ndavatafadzwa Mutubuki avo vati havasi kufara nenyaya yekuti hurumende iri kutadza kuwana vaitai dzamara.
Isusu hatisi kuda chihurumende chekutsigirirana, hatisi kuchida. Chete vanhu vanoita basa rekutora vamwe vachivaviga nokuti vapesana pakutaura kana pakusumudzirana kana kuti pakutaura kuti uyu ndewebato rakati, uyu ndewebato rakati, kana kuti aramba zvekuti marights ake akanganiswe taramba. Saka tikuti dzamara ndadzoke.
Vadzamara nechikwata chavo cheOccupy Africa Unity Square vairatidzira muAfrica Unity Square vachiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaifanira kusiya basa sezvo vari kutadza kutonga nyika. Izvi ndizvo zviri kuita kuti mhuri yavo pamwe nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vafunge kuti vakapambwa nevasori. Kunyange hazvo dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti mapurisa nevasori vanofanira kuzivisa mhuri yavadzamara zvavanenge vawana mukutsvaga kwavari kuita vadzamara. Magweta avo nemhuri yavo vanoti hapana zvine musoro zviri kutaurwa nemapurisa. Zvichakadai, mumashoko avo pasvika gore vaitai dzamara vapambwa, muzinda weAmerica muZimbabwe wati America inoshushikana zvikuru nekushayikwa kwavadzamara uye inokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu vose kusanganisira dzavadzamara. America inoti bumbiro reZimbabwe rinopa zvizvarwa zvenyika iyi mukana wekuratidzira pachena uye hurumende inofanira kupa vanhu kodzero dzavo dzose. Yakurudzirawo kuti hurumende iongorore mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nekutsakatika kwevanhu kuitira kuti vanenge vapara mhosva idzi varangwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana ZANU PF panyaya iyi, asi mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza paramende nguva pfupi yapfuura kuti hurumende iri kushushikana nekushayikwa kwavadzamara. Asi mhuri yavadzamara inoti kushaya hanya kwehurumende panyaya iyi kunoita kuti vafungire kuti vakapambwa nevasori kana vamwe vari muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.